ndizvo zvinowanzoitwa pamutemo. Ndaona kuti vanhu vazhinji vanga vachitiko zviri kuitika sei kune inauguration. Isu vakadzidza history tikati tinoyeutsidza vanhu kuti panguva yeinauguration yavanixon vatruman vakanga vachangobva kufa, zvekuti painauguration yavanixon maflag akanga ari at half mast, mafederal buildings akanga akavharwa nguva yachona. Saka ndizvo zvinoitwa kana aimbova mukuru wenyika ashayika.
Tinoona kuti imi makamboshanda nehofisi yavakata, mungatiisanangurirawo nhoroondo yenyu here?
Hongu, pandakanga ndiri kuuniversity ndiri mugore rangu rechitatu, ndakaita iyo inonzi the Carter Center Internship, yavanotora vana vechikoro vekumayunivhesiti yakasiyana siyana vanoratidza kuti vari interested nezvemaelections kana matongerwo enyika. Ndiri ikoko. Basa rangu raiva pekutanga ndaishandira team yavo yaiita nezvepenyu hwemapalestinians and chiti zvobhuku ravo rinonzi Peace Note Apartheid ranga richangobva kubuda, rakakonzeresa controversy yakanyanya chaizvo. Kuru vamwe vavaishandawo navo vakanga vatosiya basa vachiti ivo havadi kubatikana munyaya dzeisrael nepalestine. Ndichibva ipapo ndakazoshanda election ya 2007 yekuSierra Leone. Kana vamwe vacharangarira, election iyoyo yakanga yakaoma chaizvo. Takabatsira veAfrica Union neobserver mission yavo kuenda ikoko. Ndapedza izvozvo ndakadzokera kuchikoro, asi makore anoteera ndaishedzwa pano nepapo kuCarter Center kumamission kana kuti kutravela naivo president naMrs Carter. 2017 ndakaenda navo kuboard meeting yavo kwavanounganidza madonors mazhinji. Ndiri ikoko ndikapa maremarks mashoma shoma pamusoro pekuti nguva yangu kuCarter Center yakachinja upenyu hwangu sei. Saka ndiwo mafambiro andakaita nafomer president Jimmy Carter.
Mungati vangarangarirwe sei nyanya nevari kunzvimbo dzakadai seZimbabwe neSouth Africa sekutaura kwenyu?
Zimbabwe kunyanya, muna 1980 patakawana kuzvitonga kwedu kuzere, president Carter ndo vakanga vari president kuno kuAmerica, vachibva vainvaita president Robert Mugabe kuya kuno kuwhite house. Saka iniwo pandakanga ndiri kuCarter Center takataura nguva zhinji nemaonero avaita Zimbabwe muma1980s ikoko, vachiti ivo vakanga vane hope chaizvo yekuti zvinhu zvichanakira Zimbabwe. Mumwe vamwe vakanga vapusha for ma sanctions against the apartheid regime pamwe chete necolonial regime, nekuti vaiti vanhu vanofanirwa kuva nekuzvitonga kuzere. Saka munhu aida kuti nyika dzevamwe dzive nekuzvitonga kuzere, munhu anosapota mahuman rights nedemokrasy, ndipo pavakazengevopesana napresident Robert Mugabe ipapo. Because muna 2002 the Carter Center yakadzingwa kuZimbabwe pavakanga vauya kuzoita observe maelections. Saka ipapo ndopa wakaona kuti mumwe wavo akanga akunyanyisa kuenda kwakaipa, asisa sapoti demokrasi nemahuman rights.